Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti muzvinafundo Mutuli Ncube ndiwo chete mushanyi muJerusarema ainge asiri kuziva zviri kuitika apo vakavimbisa kuti upfumi hwenyika huchawedzera nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4% gore rino apo vaiparura bhajeti ravo regore rino. Asi nyanzvi idzi dzinoti akahandike kutanga vaNcube vachivimbisa mashura asi vachikundikana nekuti vakambozviita muna 2019 na2020 kuti upfumi huchaita zviri nani asi akava manyautsa mukanwa harava kurota ichiyamwa. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr Israel Murefu vanoti nemamiriro aita zvinhu hapana chekuita kunze kwekuvhara mamwe makambani.
Zvange zvakarongwa kuti zviitwe gore rino ra2021 zvekusimbisa upfumi hwenyika nekutarisira GDP growth zvichakanganisika nenyaya yemalockdown ataanavo. Asi malockdown aya ari necessary nekuti COVID-19 infections dzakwira munyika. Saka it's a matter of yekustrike a balance between kuchengetedza upenyu nekutiwo makambani anga achishanda. Zvese zvakakosha asi tinoona kuti chikuru kuchengetedza upenyu. Tinodaira kuti nekufamba kwenguva pachabvumirwa makambani zvakare kuti aoperate asi pasingaitwe compromise nyaya dzehealth and safety.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti hurumende ikaita zano ndega zvichatopa kuti upfumi hutatarike.
Hongu tinobvumirana nehurumende kuti ine responsibility yekuprotekta vanhu nekutora matanho sezvakaita selockdown. Asi sekuona kwendaita havana kuita proper consultations yekuti vanzwisise kuti lockdown yacho inofamba sei. Ndemape manzvimbo dzine matambudziko makuru dzinoda kuti dzinyase kutariswa palockdown. Tingati inyika yese here kana kuti pane mahotspots anofanira kupuwa simba rakawanda. Right? Saka tikanguta lockdown tovhara nyika yese tisina kunyatsa kunzwisisa kuti ndepapi panoda kuti pagadziriswe ndepapi papari nani, tinobva tamisa kufema kwenyika yese.
Vamugano vati zvimwe zviri kuitwa nemapurisa zvinonetsa kuzadzikisa.
Kushandwa kwaagriculture kuri very fluid. Vanhu havangofambi sezviri kufunga mapurisa kuti munhu anofamba unga arienda kuchechi. It's up and down. Kutengeserana chimbi chimbi kutenga nekunzwa kumunda pakati dambudziko mumunda regonye semuenzaniso. Kuti umbotsvaka sabhu kuti wari kupi waenda kurufu waenda kuchikokiyana weida kupuwa tsamba kuti umhai unotenga mushonga wegonye chanesa izvozvo.
Vaenderera mberi vachiti nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba chete haidzivirire kupararira kwechirwere checovid-19.
Tiri kunzi tikuenda palockdown totolukirwa mumba tozoita chiita bva ipapo. Hazvina kujeka kuhurumende kuti what measures, what programs are they going to be taking kuti zvibatsirise kuti tideredze denda recovid-19. Sekuenza nyaya dzekutesta nhavo dzekurapa nenhavo dzekudzidzisa vanhu hazvina kunga zvajeka tangodzigarai mudzimba. Saka zvinoreva kuti panopera musi wa30 January COVID inokwanisa kunge yatowedzera nekuti tomaita tapuridzirana tirimo pasina ari kutesta pasina ari kurapwa.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vatiwo
sezvatinoziva lockdown yakapedzisira kuannounsa kana kuti yange iripo gore rakapera vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa. Makambani akawanda haana kukwanisa kuzovhura. Kana chiri chinhu chakadaro taitarisira kuti hurumende isati yaannounsa kana isati yataura yobvunza vemabhizimisi yobvunza vashandi yobvunza vanhu vakasiyana siyana kuti tingaita sei sezvo tasangana nedambudziko. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Saka tine dambudziko iroro yokuti iyo zvino vashandi vane mibvunzo yakati wandei asi minduro yacho haisati yawanika.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Izanzi 30 days, saka pa30 days apa zvinenge zviri kutarisirwa kuti panenge pachitarisirwa kuti zviri kufamba sei nekuti chakati lockdown idzoke macases ecorona anyanyo kukwirira, especially pa Christmas period hapa. Saka mkwezira kwa chukuku Zimbabwe, as you know, my health facilities edu are already stretched. Saka ma intensive care unit beds akawanda atori occupied. Saka lockdown ino batsira kureducer kuti chirwere chirambe chitenderera nekuramba chichispreader. Apo mamwe plans ni resources achiunganidzwa kubatsira avo vanenge vatona chirwere kuti vakwanise kunge vachirapwa. Uko tirikutarisira kuti onyaya vaccine yakataurwa kuti kuchange kune vaccine dziri kubva kunze kwenyika dzinenge dzichisvikawo. Saka ichi chinhu chirikutaridzirwa kuti munhu wese ngaazvifarire, ngaabatsire nepanokwanisa. Vanhu ngavaite social distancing, vageze maoko, vapfeke mamask if you have to move, and famba uchiita zvebasa zviri essential.
Vativo handi makambani ose ari kuvharwa.
Upfumi hwenyika hunogadzirika. Maessential services akaita seagriculture nemining ari kuramba achienderera mberi. As long as one watch observe my World Health Organization standard operating procedures.
Kunyangwe hazvo pakawanikwa nomba yekurapa chirwere ichi, paine tarisiro yekuti upfumi uchaita zviri nani pasi rose. Zvino zvinenge zviri kutora nguva kuti zvigadzikane. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.